makadi akandemiri chirongwa chamurikutaura nezvacho izvi chirongwa chatanga tichishanda nacho panguva yeChristmas time apa zvinhu zvatakangofunga sevanhu vesocial media nokuti ndokwatinowanzotambira tikafunga kuti toita sei kuti tiisewo kashanduko mukati mecommunity saka ndakangofunga ndikati rega tishande nevanhu vanenge vachitibatsirawo nemastars neinei paintaneti kuti tikwanise kubatsira vanhu that's way kaplan kekuti titange kuendesa chikafu kumusha nekudidi nekuitawo tushoma twatinokwanisa kuita padiki nepadiki ipapo tichibatsirawo machembere kumusha uko nevana vanotambudzika nepadiki patiri kuita and tiri kutraya kungoutilize social media kuti tiitewo zvine musoro nezvatinenge tichiwana panguva yatinoswera tichitamba pasocial media.
Icho chirongwa chenyu ichi chakatambirwa zvakadii nevanhu vamaibatsira?
Chirongwa chedu ichi chakatambirwa zvakanaka chaizvo patakatanga kutumira chikafu kumusha nekutsvagana nemaorphanages atakabatsira-batsira. Vanhu vatakabatsira vanhu vangori vanhu vatisina kunge takananga kuti tiri kunanga pamainingi. Takangodecida kuenda mumacommunities akasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana tichibatsira mosi vechikuru vataiziva kuti vanogona kunge vasorina kana vana vari kumhiri kana vanovabatsirawo nguva yeChristmas. Saka takatambirwa zvakanaka chaizvo nokuti vatakatuma vacho vakadzokawo nemhinduro nemapictures nemavideos ekuratidza kuti vanhu vakafara vakanga vachitambira chikafu.
Makakwanisa kubatsira mhuri dzakawanda zvakadii?
Christmas time yapfuura takamanaja kupa mhuri dzinokwana kuita 100 chikafu. Takangonhonga-nhonga part of it takapinda izvozvo zvatikuru zvandareva kuti takapinda mumacommunities tikatsvaga machembere vechikuru ana mbuya anana sekuru nevamwe vataingoziva tikangotsvaga kanharaunda tobva tangosarudza vakatenderedza vese tongopawo kaupfu kashuga kasauti neinei zvinongo zviri necessary kuti vanhu vanokwanisa kubika chikafu at least mazuva mairi matatu zvakabatsira zvakanyanya stereki uye takapa zvejairos jiri yekuHarare tikaenda kwachihota tikaenda kumasvingo tikaenda kuupenyu hutsva inowanika iri kuHighfields saka takangobata bata kuti zvinge zvinongotswatanidzwa zvakananga kwakawanda wanda zvisingagumiri panzvimbo 1.
Pane vamwe vanoti zvamunoitawo imi nekunyora ipo pamadande mutande apa hazvisi zvinhu zvinozobatsira vechidiki kana kuti zvingayemurwa nevechidiki vamuri kubatsira mukuita mabasa amuri kuita. Munoti iwemi?
Tinoita pamasocial media apa hazvikwanisi kunge zvichiwiriranwa nazvo nevanhu vese. Chazvinoita ndechekuti hakuna vanhu vari perfect but tumagesture tudiki tudiki itwo tutu kana tuchikwanisa kudzidzisawo vamwe vanhu vatoriko vana vanotinyorera vachi taura kuti ndodawo upenyu hwamuri kurarama hu ndodawo zvamuri kuita izvi ndofarirawo zvakati nezvakati havasarudze zvinhu zvainge zvakashata zvatinenge tichiita kana paine zvakashata zvatinenge taita asi kana paine tunhu zvidiki diki twatinokwanisa kudzidza kwatikuri zvakangonaka kunhongawo kanhu kadiki diki ikako ukashandisa nenzira yakarurama nekuti mukufamba umu hatisangani nevanhu vakangogadzirwa zviri perfect saka inini ndikasvika pandasvika ndikaonawo kuti pane zvandafarira zviri pano ndonongawo ndoshanda naizvozvo.